mai yanga iri imwe nyika ine yatingati rule of law uye ine ma courts anotonga zvine nduramo vachamisira vanga vaine kodzero uye vaine mukana kuti vakanorwisa kucourt vanokwanisa kuhwina kuti ndiwo mutungamiri veMDC Alliance asi nekuda kwenhoroondo yezvaitika kubva muna 2018 zvakasvika pakuti varasikirwe kunyange nemuzinda wepati yavo Morgan Tsvangirai House zvinotionesa kuti havana mukana wekubudirira kana vakada kuramba vachirwisana navanzora pamusoro pekushandisa zita rekuti MDC Alliance vamunzora zviri kuitawo sekuti varipo kuti vakonzere yatingati confusion nekuti vakatanga vari kuti tive MDCT vachiita recall my member of parliament AMDC Alliance asi kuzvinova kuti ivo vacho vamunzora vari kuMDC Alliance saka makufu vaifanira kunga vakazviugadzirisa zvinhu zvikare kare vaziva kuti MDCT ndeipi MDC Alliance ndeipi saka vachamisa vanofanira kuti vamire pavo vega pekuti masupporters avo havavhiringidzwi kana vakapinda muballot box kuti zvino MDC Alliance ndeipi MDCT ndeipi
regai tidzwe kuna Dr. Zembe munoti nekurudzire vamwe kuti dai vachinja zita veMDC Alliance kutanga izvo zvisarudzo zvemabielections
mabielections aya ini fungwa dzangu ndedzekuti chiri muchidzaho che2018 kuenda ku2023 5 years idzodzo vachamisa vakamira neboka rinonzi MDC Alliance ndofunga kuti pamabielection aa vanofanira kungomira nairoro boka iroro nezita iroro nokuti vanhu pachavo vanenge vachiziva nhengo dzamakanzuro nedzekuparamendi dzakambodzingwa dzicha kugadzuka zvinovabutira muzita iroro zvakare asi ku2023 ndine pfungwa yekuti dai vachamisa vakatsvaga zita dzva kuitira kuti zvabuda mu2023 zvisazovhiringidzwazve nevanenge vachikanganisa vachikonzeresa kudhanganyika kwepfungwa nekugadzirwa kwezvinhu munyika zita dzva rikange riripo risinei nechokuita neMDC mavaira iwayo pane pasina mukana wokutamba naro kana vanhu vataura shoko ravo pa2023 maonero angu
vamaguhu munoti nemaonero aDr. Zembe
ipfungwa yakanaka handifunge kuti iri kunyanya kupesana nezvandiri kutaura nechikonzero chekuti naivo vari kubvumawo kuti 2023 vanofanira kupinda vaine zita idzva asi iko zvinezvi vanofanira kuramba vaine zita ravanga vainaro kuna 2018 asi dambudziko rinokwanisa kuitika zvekare nderekuti vakapinda mumabielectionsa zita rekuti MDCA nekuda kwematare emusha edu hazvishandisi kunezvavatiki kunoina kuti maMP hawina acho nemacouncillors vari under Nelson Chamisa vanhu vangu saka eidza ngavauye kwandiri kana kuti potanga futi mahumbwe ekuti vanhu vanenge vakuitwa recalled vachireplaceswa nevanhu vasina kuvhoterwa nevanhu
Dr. Zembe ndo mubvunzo wandanichakupai wekuti hatizoona here dambudziko rimwe chete rekuti maMP acho kana makansela anenge vahwina vari pasi peMDC Alliance vachitorwa navamonzora
zvinezvi topambiri kuna vachamisa neboka ravo nyonganyonga iyoyo ikatangwa nezanu PF vachiramba vachishandisa matare zvisizvo nokuita maitiro asiwo nokuti zvose izvi vanhu vari kuzviona zvose izvi zviri kudhanganyisa utongi hwejekerere zvose izvi zviri kupa matambudziko kuvanhu
vamaguhu tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission pachezva iri kutaura kuti kumazita uku vanongoti atanga atanga sei matare achizoshandura izvozvo kana zeki yakambotambira
ndosaka tichitaura pamusoro pekuti tinofanira kuva nematare edzimhosva akazvimirira ega tikava nematare ekuti vanotanga vabvunza mapoliticians kana kuti vanoudzwa nemapoliticians kuti apa ipai mutongo wakati nyika inoita dambudziko ndofunga ndo problem iri muzimbabwe yekuti makotsi edu haasiri independent
Dr. Zembe, takaona kuti kune rimwe bato rakatosvitsa zita rekuti MDC Alliance kuzeki. Zvinozobatsira here kana MDC Alliance yakaenderera mberi nezita iroro kunze kwekurwisana kwavari kuita navamonzora?
Pamabielection apa handioni vachikwaranzurwa ivo vachamisa neboka ravo uye navanhu vanoketa nokuti zita remusangano ibhachi rinenge rakapfekwa navanhu vanenge vachipinda mumatangi ekusharwa navanhu kana vanhu vacho vanoda vakandemiri varivo vapinda somunhu nyama vano tuwa votera wakandimizi vando wa votera ipa apa pachinguwa chata kushika ichi kaka asesa ndare vando funga kuti ningawira na wama kuhu wajita ora kuti niko zino wachamisa wakata sita zano shibiswa shakari kutino zenda mu 2023 shizoti ili nane wango pinda ne sita chara tino ziwa pane bachiketu kwa wena kumutange we 2023 yo kuti zita rao risa zo shinyangwa shinyangwa zisina maturo kaka zose zungango itika eko zine izi aazi ngazi itika azo asi zine ngezawa suru kana data risa na 2023 chayo pachayo.